Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uye se mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti bamunhu akaita tsaona haachafe bane bhandi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19, saka ndinoona zvisingadzodzere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno maAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda navaBush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe bapasi, asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
Ko kuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yava George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yavairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa ravakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.